Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 19 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yevimbisa kudira mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekuAmerica mumabhanga senzira yekurerutsa nayo dambudziko remari yekunze.
Kuri kuti mari yacho iripo idanho rakanaka rinoita kuti maindastry nevamwe vemabhizinesi vakwanise kutenga mari nemari dzakati derere, zvinokwanisa kuzoitawo kuti mitengo isanyanya kukwirira.
Vechidiki vebato rezanupf voyambira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo vachiti havadi kumanikidzwa kuzotorera vanhu ava matano anozovarwadza.
Handifunge kuti musangano unosonga nehurumende tangopedza maoko tichiona zvinhu zvichiitika, pane dzimweni dzenguva matano atinozotora anogona kuzovarwadza.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinowaniswa mukana nesangano reproudly 263 wekushambadza mabhizimusi azvo pamwe nezvigadzirwa zvekumusha. Tichakupaiwo zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nevechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nezuro yakavimbisa kuti kutanga mangwana muvhuro iri kudira mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekuAmerica mumabhanga emunyika senzira yekurerutsa nayo dambudziko remari yekunze kuita kuti ibatsire vemabhizimusi nevanhuwo zvavo. Hurumende inonzi yatora danho iri nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze mumisika yemumabhanga umo inofanirwa kunge ichitengwa nemari iri pasi asi ichiwanikwa pamusika mutema apo inonzi iri kutengeswa nemari iri pamusorosoro zvokuti vemabhizimusi vashoma ndoo vari kukwanisa kutenga. Asi nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose kana chete hurumende ichikwanisa kuzozadzisa chivimbiso ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuri kuti mari yacho iripo idanho rakanaka rinoita kuti maindastry nevamwe vemabhizinesi vakwanise kutenga mari nemari dzakati derere, zvinokwanisa kuzoitawo kuti mitengo isanyanya kukwirira. Asi dambudziko rehurumende yedu nderekuti tinowanzoona hurumende ichivimbisa zvinhu zvakawanda zvaisingazokwanisi kuzadzisa.
Asi chii chiri kuita kuti mari irambe ichinzi iri kushayikwa mumabhanga imomo iyo ichinzi yakukwanisa kunge ichingotengwa nekutengeswa pachena?
Mari iyi ndeyevanhu vanenge vachitengesa zvinhu zvavo zvekunze kwenyika. Saka nekuda kwekuti isusu tine zvishoma zvatiri kutengesa kunze kwenyika, zvinoreva kuti mari iyi munenge musina mumabhanga emuZimbabwe. Mari iyi futi ndo inobva kana kutengeswa kwezvinhu zvakaita sefodya kuyao. Ndidzo mari dzacho dzavanenge vachitenderedza izvozvo. Asi ishoma nekuti hatina zvakawanda zvatiri kutengesa kunze kwenyika, saka zvoreva kuti tine mari dzakawanda dzatinobudisa kunotenga zvinhu zvakawanda zvinodiwa munyika munomu zvisingazodzoki, zvoita kuti munomu munge musisina mari.
Mari iyoyi vakuchera haizopedzisira yavapinda zvakare here pamusika mutema painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro pane kunge ichitengeswa mumabhanga?
Ndeimwewo yatingati risk iyoyo kuti mari iyoyo inokwanisa kupinda pamusika mutema. Dambudziko riripo ndere yatingati huori kana corruption hurimo munyika munomu ndo dambudziko rakurisa rinoita kuti zvinhu zvedu zvinetse. Saka mari iyoyo inenge yakuda kutozotii uonekwa kuti iri kushanda zvakanaka here, ivanhu vachona vari kufanira kuiwana, vari kuiwana here uye vari kuishandisa zvavanenge vataura kuti vari kuda kuishandisa here. Dambudziko rataita ndere kuti hurumende yedu inoitawo zvimwe zvinhu zvaisingafani kunge ichiita. Handiona kunge hurumende ndo inofanira kunge iri ndiyo inotenga mafuta, vaifanira kuzivirawo makambani anoita izvozvo. Hurumende inobata pakati wandei.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF vari kuyambira vemabhizimusi vavanoti vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo, vachiti havadi kuzomanikidzwa kutorera vanhu ava matano anozovarwadza mune remangwana. Vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vamwe vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina maturo senzira yekudzorera shure urongwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa webudiriro mune zveupfumi panosvika gore ra2030. VaTsenengamu ava vari kushanyira matunhu echimanimani nechipinge pamwe neutungamiri hweboka ravo vanoti vemabhizimusi ava vari kutora mukana wekusatarwa kwemitengo nehurumende vachirwadzisa veruzhinji, tsika yavanoti vari kuzviita vanofanirwa kusiyana nayo. Mitengo yezvinhu zvakawanda inonzi iri kukwira zvisina tsanangudzo, izvo zvaita kuti vechidiki ava vatore matanho aya. Asi vamwe vemabhizimusi vanoti vari kukwidza mitengo nekuda kwekunetsa kwemari yekunze yavanoda mukutenga zvavanozotengesavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaTsenengamu.
Hatina chinhu chatingati chiri kujustifya maprice increases atiri kuona ari kuitika muzvitoro and everywhere else. Cause ukabvunza kune vanhu vari kukwidza, havana chikonzero chavari kupa chakati tsvikiti chiri kuita kuti vakwidze mitengo iyoyo. Cause tinowanzoziva kuti kana kazhinji kukaita increase mumacost eproduction, ndo zvinoita kuti vanhu dzimwe nenguva vatino nekuda kwezvikonzero izvozvo tava kukwidza mitengo yezvinhu zvedu. But apa tiri kungoona kuti vana muzvina bhizimusi vari kungoita chinjururani kutora mukana wekuti hurumende yava Munangagwa haisi kuzoisa maprice controls, iri kuzama kuti mamarket forces adecide ndiwo maprices anowanika muzvitoro. Saka vana muzvina bhizimusi vava kungotora mukana iwoyo wekukwidza mitengo zvisina tsarukano, nekuti kana ukavabvunza havana tsanangudzo yavanopa izere iri kuita kuti vakwidze zvinhu makwidziro avari kuita. Ndiri kubva izvozvi kumanikaland kunonzi kuchipinge. Kwatanga tiri kubvunza vamwe vana muzvina bhizimusi kuti ko makwidzirei, vanongokuudza kuti no tiri kukwidza nekuti tanzwa kuti kuHarare zvinhu zvakwira. Ndo rizini yavanenge vachikwidzira, kwete nekuti pane zvikonzero.
Mune matanha amuri kutorawo here imi?
No, isu zvatiri kuita mukomajonga chekutanga ndechekuti tiri kuti vemabhizimusi ngavasatore mukana wekunzwisiswa kuri kuita president vamunangagwa kuti vari kuzama kucreate a conducive environment yekuti business vakwanise kuoperata. Saka kana vanhu vakataita kunzwisisa izvozvo, zviri zvinhu zvatinotora sekunge ya security threat. Handifunge kuti musangano unotonga nehurumende tichangopeta maoko tichiona zvinhu zvichiitika. Pane dzimweni dzenguva matanho atinozotora anogona kuzovarwadza.
Asi kavaTsenengamu, hurumende iri kutambirawo kuti zvinhu zviri kuomera vemabhizimusi, saka iri kutoita urongwa hwekuti vadire mari inoita $500 million kubatsira vemabhizimusi.
Hongu, hurumende inenge ichizama kupinda kuti ibatsire, kwete kuti iri kutenderana neunhu uri kuita vemabhizimusi, asi iri kupindira kuti izame kubatsira vana veZimbabwe vari kuomerwa.
Vanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vari parunare kuchipinge nestudio 7. Mhuri yeZimbabwe inogara nekushanda muSouth Africa inoita zvemabhizimusi neZuru yakawaniswa mukana wekushambadza pamwe nekutengesa zvigadzirwa zvekumusha kuburikidza nemukana wemusika wekutengeserana wayakawaniswa nesangano reproudly 263. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwemusika wekutengesera uyu, mukuru wesangano iri Vastain Makwara vakati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira nekusimbaradza mhuri yeZimbabwe iri mune zvemabhizinesi achiri kusimukira. Vamakwara vaudza Studio 7 kuti hurongwa hwakadai hucharamba huchiitwa gore negore kusvikira paita budiriro inoonekera kunyika yeZimbabwe pamwe nemhuri yayo.
You know, we are coming together Zimbabweans, tirikuvaka first community, and as we build community yemaZimbabweans kuungana kwao pamwe chete, tirikukurudzira kuti titenge zvinhu from each other. Tikaona mama communities arubudirira is because of that, vanotenga from amongst themselves. So we are encouraging kuti as proudly to say, let's come together titenge zvinhu amongst ourselves. Tine platform yacho tai build a nekuita empower kusimbisana pama businesses.
Muzvare Sharon Ngwenya au vanobva kubulawayo ndemumwe awo vaive pamusika wekutengeserana uyu vaine chinangwa chekuda kusimudzirawo bhizimusi ravo.
Reason yangu yekuexhibita ndekuti business rangu ri kurewo, ndinohodha masupa nezvimwe zvakadaro kubva kuZimbabwe, mazowe, maputi, matemba, ndichitengesawo kunoku. Ndinodzidzisawo zvekare vamwe kugadzira maperfumes.
Mumwe weavo vaivewo pamusika wokutengeserana uyu ndiye mai Chenai Mutsekwa, vanotungamirira kambani inogadzira zvakasiyana-siyana vachishandisa tumiti tunowanikwa pama ice cream.
I create my lampshades with ice cream sticks. Ndinogadzira ma jewelry boxes, my fruit barrels, ndinogadzira ma vases. What I want to do is to empower other women to use their own hands kuti vaitewo life nekushandisa maoko avo. Whether wakaenda kuchikora una kuenda kuchikoro, there's a lot wekuti tunokwanisa kuita kuti tione kurarama.
Mukuru wekambani ye MM Chemical Investment amai Gore Jena kana kuti Simangaliso Tsuro vanoti vakatangisa kambani yavo yekugadzira mishonga nekuda kuratidza mamwe madzimai kuti izvi hazviitwi nevanhurume chete.
Ndakafunga zvekuita machemicals, ndakaona kuti as a woman vakadzi vazhinji vanotya kukwatamurita machemicals, zvinotyisa ndezvevarume chete. Saka ini ndakamira semukadzi wemuZimbabwe anoda kuti acreate job opportunity kune vamwe vasiri kushanda.
Muzvare Sibongile Wena ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chaivepowo pamusika wokutengeserana uyu chichishambadza zvinoshandiswa pakubikisa zvakaita semaspice, izvo zvinogadzirwa nekambani yavo.
I'm the owner of Real Premium Spices. My spices and ndakatanga ndega, no mixa ndega. Ndakangoita a short course nemwe murungu akandidzidzisa kumixa ma spices.
Vanoenderawo mberi vachiti kunyange hazvo vave nechavo chavanoti chekubata, vakatarisana nezvibinga mupinyi zvakasiyana-siyana mubhizimisi ravo.
Ndingangoti matambudziko andiri kusangana nawo iwoyo ekumaketa, kuti unyatso kupinda mumaketi inotori a challenge. That's why ndauya kunoku, kuti it's an opportunity yekusangana nevamwe vakawanda, vamwe vari kuuya kuzongotenga nevamwe vari in business, uchiona kuti how are they doing their business.
Kambani inoitawo zvekugadzira mishonga nekuvaka inotungamirwa nava Brighton Sangore ndeimwe yakange iri kuratidzira mabasa ayo pamusika wekutengeserana uyu.
Tine kambani inonzi Songs Construction iri muno South Africa, tine inonzi Trata Brand Chemicals iri muno South Africa, wegoti futi Trata Brand Construction which is based in Zimbabwe. Chataita kuti tiuye muno paprogram inei inyaya yekuti vanhu vaonewo mabasa edu atinoita, ndio mashandiro atiri kuita. Then tine maproblems wo atiri kufesa ekuti tiri maforeigners, vamwe varungu vatiri kushandira vari kuda kuzotidherera because tiri maforeigners. Havanyatsotibatira zvakanaka kana vachida kubhadhara vanoda kutidherera. Chavanongozvachatiposanguvachozvatiri maZimbabweans, but business redu riri kufamba zvakanaka.
Vashandi vepamuzinda weZimbabwe muSouth Africa vakati mumiririri weZimbabwe munyika iyi vaDavid Hamadziripi ndivo vaifanira kunge vachiparura musika wekutengeserana uyu, asi havana kuzokwanisa kuvepo nekuda kwekubatikana. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001202 465-0318 Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vane ruzivo nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vanoti vanhu vangangosvika 16 vakuwadzwa nhasi papotika bambo rakandirwa rimwe bhazi pedyo nezvivakwa zvemapiramidhi muEgypt. Vakuwadzwa vakawanda vacho vanoratidza kuve vashanyi vekunze uye vanosanganisira zvizvarwa zvemusouth Africa. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vachawana mukana wekutonga kweimwe temu zvichitevera kuziviswa kweongororo yemabudiro angangoita sarudzo mushure mekuvharwa kwekuvhota nhasi munyika iyi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega. Ini ndinowenyu Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya zvemamiriro akaita upfumi hwenyika tichikurukura nemunhu wechidiki mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda Magetsi. Handei kuna vamagetsi, tinzwe zvizere. Vamagetsi, mukoma zviri kufamba here?
Aiwa, zviri kufamba mukoma maizvirizvi.
Aiwa, ina hangu pache zvangu, ndiri kufara zvikuru, ndinovimba zvakare kuti vateereri vangu navo vari bho. Mukoma magetsi, nyaya iri mugango mainzwa. Tipewo maonero enyu pamusoro pezvemamiriro akaita upfumi hwenyika.
So far, since Manila is in Zimbabwe, there are a lot of challenges, especially for us as youth. I am the co-founder of Open Minds Initiative Africa, and you find that at this point in time, my preferred way to keep the registration of Open Minds Initiative as a company, So I know the challenge you and sitting in the doing it chief, can I do my colleagues? Because that is a challenge personally, which is because I want.
Tobata nyaya yekarenzi iri kushandiswa munyika. Ndiri pane US dollar, pane RTGS, pane bond note. Tiri kunzwa vanhu vari kuti value yebond munyika iri kungodonha. Vechidiki vane mabhizinesi avo vari kurarama seiko munyika?
Ya, iyoyo imwe nyaya kuti iye zviribatike kune vazhinji zvinoneka. Saka isangu kuti nguva zhinji kana pane zvipane tumabatsuma kuti tinge tichiita zvemayoung entrepreneurs, nguva zhinji dzachona tinenge tichichaja nebond. And because it's a to watch a jamune bond, sometimes I know that I will pay you in 2 weeks. When you take back your wife, and then you know you put back in 2 weeks, yes, you're going to get a full. Maria, you're going to shoma, papani yangu wakachaja, kana kubaria mama kachaurua. Kutuchicha jamuni, nema hii, haasku wanika. Nungu wa zingi, you find ma clients wa zingi, anugu na utanga kutu tiza. Kutatanga kutu wanyema hii, boza hawa ni. Tumuna atenge hii, kutazi kipari hii, jino mkosta mo, saka muna nenga kutuona, pangwari bendi chika se, niti chaka mungu shanda nae, panu chini jojo, nizino chaka daru. Saka challenge, itori, yakati nyanyia. Nungu ya mkipimbi rangu wa toka wanda.
Manyatso tsanangura mukati imi ma clients enyu munoita kuti vabhadhara ine bond. Asi varipo vanhu vakuudza vanhu kuti aiwa ina hangu kana uchindibhadharira ma services angu kana uchibhadhara rent mumba mangu badara neyusa. Zvino vanhu vodi sezvo dola racho risiri kubatika munyika.
Kune manjiro panoya challenge yakanyanya. Pakuti ndezvezvekuti dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti zvakafanana nezvekuti US hariwaniki, asi dora tichifanira kunge tichibhadharwa naro kuti dzenzenguva mabasa atiae ati kushanda atisiwo chouviri. Solution kuti ingabvekwa tiri zvinonetsa, nekuda kwekuti matambudziko ese atinenge tichifesa they are part of a huge macroeconomic situation yatisingakwanisi kucontrola sere chidiki. Sikanguva zvinhu zvakinandika kuti chiri kutirwadza chachona munzwa watisingakwanisi kudzura pachedu, noda kwekuti zviri kunzi panoda chiremba. Aya machallenge atinofesa sere chidiki machallenge ekuti anofanira anosolvha nevakuru vedu. Masolutioni mazhinji anenge ari kungoti ndaku saka indaakuchaja neus handichada bhondi. Dzinonzinguva zvinhu zvotanga kuda kutorema because maclients ako anenge vasina mari iyoyo.
Aiwa, taakusvika kumagume echirongwa chedu chanhasi vamagetsi. Tipeiwo mazwi enyu okupedzisira pamusoro penyaya yatatichikurukura nhasi muchirongwa.
Panyaya tatichikurukura ndeyekuti ndinoda kungotanga nekutenda mukova Big Mike neeffort yamunoisa kuti machallenges edu ange achizivikanwa. Nguva zhinji kuti tikwanise even kungowana mukana wekutaura nezvavo chinhu chinotikoshera, nekuti ndodzimwe dzenguva mukana wega watinenge tinawo wekuti tisvike kuvakuru vedu. Ende tichingosimudza vechidiki kuti ya nyange zvinhu zvikaramba zvichirema semaremera zviri kuita, tikuramba takashingirira nekuti kuti titi tichasiya ipopo paripo pega patakabata, dzimwene dzenguva dzinogona kudzuka zvitorwadza kudarika marwadziro azviri kutiita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda magetsi. Tatenda, thanks so much nokupinda muchirongwa bwangu.
Thank you so much. Goodbye.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki pastudio 7 unokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 patwitter nepainstagram. Anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvinotarisana nezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rine mabhuku makumi matanhatu nematanhatu 66 ndima kana kuti mavhesi arimo anopfuura makumi matatu ezviuru. Ndingada kuziva kuti kana mufundisi akanzi asarudze vhesi kana kuti ndima imwe chete angasarudza ipi. Ndabata mufundisi Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith kuManchester kuUnited Kingdom.
Bhaibheri rine mabhuku anopfuura makumi matanhatu nematanhatu. Kana ari mavhesi acho hatingamboverengi. Pastor Simango, kana mukanzi musarudze vhesi imwe chete mubhaibheri ingava ipi?
Kana ndikaunzwa kusarudza vhesi imwe chete ndingasarudza John 3:16.
Tiudzei nezvevhesi iyi nechikonzero chenyu.
Ndima iyi inoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete woga kuti ani naani anotenda kwaari aregere kufa asi ave noupenyu husingaperi. Saka ndima iyi tinoikoshesa pakuti inotiratidza rudo rwaMwari pakuda kwake kwakaita nako vanhu akatumira mwanakomana wake kuti tiponeswe tidzikinurwe tipewe upenyu husingaperi. Saka indima inovhara zvinhu zvakawanda, zvinotiratidza rudo rwaMwari, zvinotiratidza uye chido chake chokuti vanhu vaponeswe. Saka indima inondibata mwoyo zvikuru yandinoti deno zvaigona yaiparidzirwa pasi rose kuvanhu vose kuti vanhu vose vazive kunaka nokukosha kworudo rwaMwari vaponeswe vaberekwe patsva.
Ndima ya masarudza ii ndeimwe yedzinozivikanwa nekudiwa nevazhinji. Chandoda kuziva mfundisi ndecho kuti kana makaitarisa ndima ii yakakwana iri yega here, inotaura nekusanganisa zvese zvinodiwa muchitendero here?
Mataura mubvunzo wakanaka zvikuru. Kana tichitaura nenyaya yechikristu, zvinosanganisa mukati tsika dzechikristu, zvinosanganisa vamwewo vane zvitendero zvakasiyana siyana, vese vari pasi peumbrella yechikristu. Vamwe vanochengeta mutemo, vamwe vanochengeta sabata, vamwe vanoti hatisimuka dzakati, asi vese vari pasi pedingindira rechikristu. Asi pazvinhu zvose izvozvo zvatinotaura izvi, hazvinei kuti dzingabatsira munhu sei. Chinhu chinokosha zvikuru ndechekuti munhu azive chinhu Mwari chokutanga chaakada, kuda vanhu kuti vagamuchire Jesu Kristu muponesi wavo.
Kuchengeta mutemo kwakakosha sei kumutendi?
Hongu tingataura nyaya yekuti kuchengeta mutemo nezvimwe zvakadaro inyaya yakanaka, asi munhu haafaniri kupinda denga nokuda kuti wachengeta mutemo. Munhu anopinda denga nokuda kuti wagamuchira Jesu somuponesi wake. Saka ndiwo musimboti mukuru muchikristu, kugamuchira Jesu somuponesi. Wava naJesu somuponesi wako, wozochengeta mutemo zvino uri muna Kristu Jesu. Nokuti iye unoti, kana imimi mukava vadzidzi vangu, muchagara musoko rangu, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chokutanga kuva mudzidzi, chokutanga kuberekwa patsva, chokutanga kuva mwana waMwari, tozoita zvose zvinotenderwa nezvakasiyana siyana zviri mukati mechikristu.
Iyo ndimai mufundisi, mubasa renyu ramunoita umo, mamboti maona here kuti ndima inonyanya kudiwa kana kutaurwa nezvayo kupfuura dzimwe ndeipi?
Ndingada kutsanangura ndichiti ndima dzese dzemubhaibheri baba hwande dzinokosha chose. Hakuna ndima inokunda imwe ndima kana tasvika pakutaura soko raMwari. Zviripo ndezvokuti chii chiri kufanirwa kuitwa nguva iyoyo, munobva maona ndima inokosha nguva iyoyo. Saka iyi manje inokoshera pakuti pasi rose navanhu vose vakarasika vari muzvimbi. Saka nokudaro painokoshera manje ndopokuti iri kuti vanhu iri kukokorodza vanhu, kuvapinza mudanga, kuvapinza muushe, kuvapinza umambo hwaMwari. Zvadaro manje vochizopinda mune dzimwe ndima dzinovapa mararamiro akanaka echikristu. Saka ndingabva ndajekesa ndichiti ndima dzose dzinokosha, asi dziri pakuti wakamira papi kuti uzoona kukosha kwadzo.
Vateereri, ngatitendei mufundisi David Simango veZayoja Forward in Faith kuManchester kuUnited Kingdom. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesusvo ndorinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka pamwe nechikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Yekambo Chiringa kubva kuna mushakabvu Oliver Tukumtukudze kwaiva rumere kaikita Chiringa munogwidiwa kwanyangara uko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Hurumende yovimbisa kudira mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekuAmerica mumabhanga emunyika senzira yekurerutsa nayo dambudziko remari yekunze. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF voyambira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo vachiti havadi kumanikidzwa kuzotora matano anozorwadza mune ramangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda.